Inini ni Marvelous mshanganya huye ndichuti hei no misure na uzedu za nasi mufuro kupumbi 22-2019. Vanu gumi ne mumwevo shaya munjozi. Ye kubondera na kwe kombi ne motokari ye mando ye Honda Fit ku Headlands pejgo ni marondera. Vanu vangavari mukombi dele kereke esangano ye vapostori vanu vaku karimbika. Kuuzumba maramba fungwe. Urumende neve masangano ekunze kusanganisa United Nations osimbaradza zvirongwa zvekuti zvirwere zvakaita semalaria nekolera zvisapararire kuchimani-mani nechipinge kwakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zimbabwe International Trade Fair yotanga mangwana mubulawayo. Tichakupai zvichabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League iri kutambwa nhasi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tisange tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munyaya yezveupfumi kana matongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.